Chakaita kuti ndiume bato idzairi ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbo cheZimbabwe kubvira kwekutanga asingi tichitora nyika yedu asingi takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinakei nekuteera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara wakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesi kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mhiri kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo hunenge huri nani saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe ini ndichikura ndira kumbofunga kuti ndingasiye Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai saka nekuzoona kuti upenyu uhwu hwatochinja zvamuchose atinga handisi ndega asingi igurumwa ndira rakasiya Zimbabwe rigobuda rigoenda mativi mana esei nyika
imi muri munhu anogara kunze kwenyika muchafambisa sei bato renyu
kugara kunze kwenyika kuchange kuchitochinja nekuti ndinofanira kunge ndiri muno muZimbabwe sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti ndinofanira kunge nditori kuno endi ndo magariro acho anda ndichaita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti bato ratapfuma rinyowani reforasi riri kutoita kuti ndinge ndiri muno saka handisina chimwe chandichaita kumhiri kwemakungwa kunze kwekuti ndakutouya ndotogara muno ndigotoona kuti zvisizvo zviri kufamba nemubato chaiwo asi ndichitarisa futi ndine mabhizimisi nemafambiro avo ekuti ari mhiri kwemakungwa of course ndichaita imwe nguva yekuti ndinenge ndichaenda mhiri kwemakungwa ndichitotarisa kutiwo mabhizinesi anenge akamira sei at the same time ndichiona kuti bato reforasi rinenge richifamba sei muno but ndingangoti kutarisa kwenguva ndinenge ndaabased muno muZimbabwe
kune vamwe vanhu vekuti izvo kuumba mapato akawanda kunoita kuti izvo bato riripo rezanupf rirambe richitonga ko imi sei musiri kuda kubatana nemamwe mapato moita chirwirangwe
I don't think kuti I'd ruled that one out nekuti I think mamwe mainterviews andaita nemamwe mamwe media ndanga chitotaura kuti zvinhu zvekuti I can't rule that out zvikaiswa patebhuru kuti ndo zvinange zvichaita asi tichitarisa kuti vision yedu yatiinayo kwese kwatakatarisira kuti ndokwatichaenda tinenge tiri vamwe tikangonzwisisana ipapo kuti mapolisi zedu nhoroondo dzedu dziri kuwirirana hazvina chakaipa chekuti vanhu mubatane muri vamwe pane kuti muti apo uyu ari papo uyu nepapo uyu ari papo because hazvichareva chinhu zvikange zvakamira zvakadaro asi kubatana ndokunge kungatonzwisisika but ini am open for that idea whether vamwe varipo vari kufungawo nedzimwe nzira handingazivi
kune kuchema kukuru kwatinonzwa kunoitwa nemadzimai achiti zvaapiwi mukana yakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika imi semudzimai ari kutungamira basa renyu iri rakaoma zvakadii
ndichiritarisa basa iri harina kuoma riri kuita kunge rakaoma but harina kuoma nekuti iyoyo challenge iyo yatoiswa iyoyi ndo iri kundipa ndingati simba rimwe pamusoro rekuti ndinge ndichifaitira kuti vanhu vechikadzi vange vave nezive nezvematongerwo enyika sezvamunoziva vanhu vechikadzi tinomhanyamhanya mumabato akasiyana-siyana we are capable of doing that saka vakatisiya kunge tiri panze kudai so zvinhu zvichioma zvese zvina kuiswa munhu wechikadzi mukati unotongoona kuti hazvina bhalansi pamafungirwo azvo nekunge athingi nature yedu inongoita kuti zvinhu zvese zvinge zvichitariswa nekuti murume anotarisa neimwe nzira mukadzi agotarisa neimwe nzira asi mukazviunza pamwe chete izvizvizvi vanhu vese vaviri ava vakasiyana vatarisa unoona kuti tinobuda neubato hwakanaka hwekuti unosimudzira nyika saka ndiripo pakuti ndinokufaitira vanhu vese vechikadzi